isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe tinoona sekuti ichi chiitiko chinofadza uyezve chiitiko chinosimudzira mweya yedu madzimai tikatarisika nyika yerose pasi rose uyezve tiroda kuti makurukote kune mhuri dzekuEast Africa ende ndinoona sekuti hurumende iyoyo yekutanzania yaita chinhu chakanaka nenyaya yekuti madzimai tikatarisa even muhistory yetanzania vakanga musati mamboitawo mudzimai ane chigaro chiri pamusorosoro kudaro kunyange amai avanga vari mutevedzeri wenyika saka ndinoona kuti kusimudzirwa kwavaitwa uku aiwa kwaita chikamu chekuti madzimai emutanzania kana kuti emueast africa vachaona semucherechedzo wekusimudzirwa uyezve nekudokairira kuti naivowo vazvisimudzire pachavo nekuti amai ava vapinda pautungamiriri hwepamusorosoro uyezve ndinoona sekuti vachafambisa zvido zvemadzimai nekodzero dzemadzimai mune zvakanaka zvisinei nekuti tinenge tichibva kumasangano ezvitendero zvakasiyana siyana asi ndinoona sekuti tanzania yatungamira nemucherechedzo muEast Africa kuti zvinogoneka mufunge madzimaiwo anogona kutopinda pachidano cheutungamiriri nepamusorosoro uyezve vagokwanisawo kuzosimudzira madzimai nemucherechedzo wakadaro
zvii zvamungati imi sematsangano emadzimai zvinofanira kuitwa naamai Hassan vachingotora matomu munyika iyoyo yetanzania
ndinoona sekuti amai Hassan vane chitsvambe vari kupinda vane chitsvambe nechekare nenyaya yekuti tinoona kuti madzimai tikatarisa kuutungamiri hwandandichitaura madzimai achiri mashoma kunyika yetanzania uyezve kueast africa kana takakutarisa saka ndinoona sekuti vachatorawo zvechikamu chekuti vasimudzirewo madzimai apinde pazvinzvimbo zveutungamiriri uyezve pazvinzvimbo zveupfumi kuti vakwanise kunge vachipindawo muzvikamu izvozvo saka amai Hassan vari kutosvika zvinhu zvakamira manyama amire nerongo ende ndinovimba kuti muone iwo wanawo nekuti vachasvika vachisimudzirawo madzimai madzimai ekutanzania kunyange nekueast africa vari kufara ende vane tarisiro nekuti amai Hassan ka vanokwanisa kuzoona kuti madzimai akosheswawo uye vasimudzirwa uyezve kodzero dzavo nekuti ndiri kuona nyaya yezvitendero kueast africa ndina takamboita dambudziko rakanyanya rekuti madzimai anga achiri kutarisirwa pasi asi tinoona sekuti kupinda kwaita amai ava vari kunonzi kupaza zvidziro zviya zvinodzvinyirira madzimai zvinonzi patriarchy pachirungu kuti madzimaiwo aiwa anotokwanisa kutoita chimwe chinhu kutungamirirawo vachinjewo mitemo iyoyo inodzvanyira madzimai kueast africa
ko panyaya yecovid-19 munoona vachizoibata sei
ini ndinoona sekuti amai Hassan vachakwanisa kuibata zvakanaka nenyaya yekuti tanzania panyika dzese tingangoti dzemuafrica ndivo vakanga vachiri kumashure panyaya dzekugamuchira kuti covid-19 iriko sedenda chairo rinobata vanhu saka ndinoona sekuti panguva ino yauya vane basa zhinji nekuti hwaro hwavo hugozikanwa nevanhu vose pasi rose zvakanga zviri zvishuwo zvevanhu vese kuti vazive kuti amai ava kana kuti tanzania ichaita seiko pakupedza dambudziko iroro recovid nekutiwo mune imwe nyaya tinonzwa kuti dambudziko iroro ririko asi mutungamiri akanga aripo akanga asina kurigamuchira kuti dambudziko ririko nezvechokwadi munyika yavo saka amai Hassan ndinoona sekuti yanguva yavo yekuti vachiratidza nyika yerose kuti ivo vari kufungei semunhu achangopinda pachigaro uyezve vachadii kuti dambudziko iri ringe richikwanisa kupedzwa munyika yekwavo ikoko uyezve vachiita semucherechedzo kunyika yeEast Africa
pane zvingadzidzwawo neezimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika mutanzania izvi
iyi zimbabwe ine zvakawanda kuzvekudzidza ndinoona sekuti ne zvauyawo panguva yakanaka apo isiso Women's Coalition of Zimbabwe tiri kutotiwo ngapave nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika wemunhukadzi saka zimbabwe ine chekudzidza kuti panongoshaya mutungamiriri uyu wemunhurume kunyika yetanzania tanzania haina kumira kana kufunga kaviri pakugadza mutungamiriri uyu kana kuti munhukadzi kana kuti zvadii vakangoona zvakakodzera kuti ngavatedzere bumbiro ravo remutemo ndinoona rinovimba kudaro kuti vanobva vangoti vasati vatovigwa mufunge chimbi chimbi yotoitwa kuti mai votogadzwa pachigaro iwa saka ndinoona kuti zimbabwe ine zvidzidzo zvakawanda zvaingagona kuwana ipapo